isusu kwatiri Million Men March zuva rataka choose iri 25 May zuva rinovari Africa Day. Isusu takatarisa President Robert Mugabe, tinomuona ari visionary leader atungamira nyika yedu for quite some time. Since independence kusvika patiri vakatanga kuitungamira, in fact tisati taona independence, and right now kwese kwavaenda is considered an African icon. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu, and we've decided kutsema youth takabatana nemamapoka ese ari mumusangano wezano PF, madzimai, maho veterans, ma main wing and everyone else arimo, mabit, ma students, timboungana tichiita celebrate mukuru wedu. But also mukuungana kwatiri kuita umu, it does not necessarily mean kuti hatizivi kuti nyika yedu yakamira papa. We know the vision that is there, and the president's vision ndeye kuti zoni an empowered society and a growing economy inotaurwa iyo through Zim Asset. And these are obviously some of my issues atinenge tichizoti takagara nevakuru tichionesanawo kuti no tabva kupi tiri papi uye tiroda kuenda kupi.
Vachinoputsa mashoko enyuwo pamusoro peurongwa hwevechidiki veZANU PF.
Ini chokutanga ndinoti kutambisa kwemari, kutambiswa kwemari resources mashoma aripo kuunganidza vanhu chipemberera munhu asvika nyika patiri pairi parizvo. Tinoti kutambisa mari kuti munhu akuwadza nyika, munhu ari kuita kuti munyika zvinhu zvisafamba zvakanaka ange achipembedzwa nekuitubirikidza nemachi yakadai, inova iyo iri kuzvishandisa mari yakawanda, mari yehurumende nemari yemabhizimusi akasiyana siyana. Vamugabe kuona kwatinoita isusu ndekwekuti havachamiririri anything chiri African, nekuti iko kurwa kwakaitwa hondo, kurwira kwakaitwa rusununguko kwaiva kwekuti vana veAfrica vagare vakasununguka, kwaiva kwekuti vana vemuAfrica vadyidzane, kwaiva kwekuti vana vemuAfrica vakosheze kana inganzi muchirungu democracy. Asi mabatiro aita vamugabe makore afuura ese anotaridza kuti hapachisina chimwe chine chokuita nekusumudzira hunhu kana ubundu hwemaafricans, hapasisina chimwe chete zvacho chinotaridza kuti vamugabe vanofanira kunge vachiremekedzwa. So ndinoona sekuti kwava kutambisirana nguva.
Vakasiku here
kana tichitaura nyaya yekuti zvone tikuita match, haisi chinhu chehurumende, chinhu chiri kuitwa nemusangano weZANU PF. Inini kuZANU PF Youth League ndiri secretary for finance weYouth League, ndinopedza gore rese tichiita kureiza maresources kuti musangano wedu ufambe. Tiri vanhu vanokwanisa kuita self-funding kuita maprograms edu. Tine vanhu mumusangano medu mafarmers, tine vanhu vanoita zvemabhizinesi, and hazvikoste chinhu. Mabhazi ndiwo anoisa fuel, owns vanhu panzvimbo. Saka makosi ekubva anzizvoni angachemwe nana chinoputsa kunzi auraya nyika, imbori mari iyi yaungaenya kuchema yekuti tingatadze isusu kuuya pano tichipemba mukuru wedu wenyika. And then number two, nyaya iri kutaurwa yekunzi inova mugabe wedemokrasi. Demokrasi inouya through my election which we held in 2013. MTC ikadyiwa zvakanaka, so imwe demokrasi yauchazoda isingazogone kuitika muna 2018 patinoita maelections ndeipi?
Vachinoputsa.
Inini dambudziko rangu harisina kuti mari yabva kugovernment kana kuti yabva kupi. Mari iyoyochero kana vatoripo vanokwanisa kuunganidza mari, ngaishandise kakubatsira vechidiki vari kutambudzika, ngaishandise kakubatsira zvinhu zviri kunetsa munyika, mazvipatara zvisina mari. Kana ZANU PF ichitova necapacity yokuita fundraise for my resources, let it fundraise internally kuti ikonomi yenyika ibudirire. Uye zvakare isusu tiri kuchema kuti aiwaka, ko iyo nyaya yemachi ingava here nyaya ingamisa zvinhu, ingava here nyaya ingaita kuti vanhu vese titarise kuti pane zviri kuda kuitika.
Vakasuku here nyaya yekunzi vanhu vanomanikidzwa kuuya kumisangano nekuzombunyikidzwa?
Ko iye anoziva kumanikidzwa nekumbunyikidzwa kwokuuya vanhu kumisangano munhu weZANU PF here? Ungatoziziva kakana uchiuya unomanikidzwa kuuya kumisangano weZANU PF uri weMDC, zvinofamba sei? Isusu tiri kuunganidza vanhu veZANU PF. Zvamunoziva imimi kuti 2013 takawina election. It's not a matter of nengirikini yekuti ungazvirambe kuti vamugabe wati president. That is very clear. Sekuona kwatinoita zuva richibuda richinyura kuti vamugabe is the president of this country.
Vachinoputsa.
Dai vakazikuwerera vakatotitorerawo mukana uyu. Sevana veZimbabwe, sevechidiki veZimbabwe, kutisvitsira kuna vamugabe kuti aiwa isusu tarwadziwa, isitashungurudzika nezviri kuitika munyika nokuda kweutongi hwavo. Saka naizvozvo dai vari vamugabe vatora mukana uno kundozorora pazvimba, kundogara pazvimba, vana veZimbabwe vachine simba vakwanise kuwana zvavangaita nenyika yavo iyi. Nyika inoyamira nekuda kwababa vamugabe ivava vari kutadza kutungamirira. Sezvo vari muzukuru kudai, dai vandogara kumba vachirera muzukuru, vachitamba nemuzukuru, nazvinhu zvingafamba zvakanaka.
Zvidoiwo kana uchiona uchipopota ukanzi wapiwa mukana wokunzi articulate my issues, unopopota kuti ngavaende kumuzukuru. ko zvapinda papi kune kurana nyika muzukuru ndewavo unofanira kuti ngoita kuti makorokoto kwaita muzukuru hazvifanira kunge zvichitirwadza izvozvo isusu vamugabe is the visionary leader zvekusora mutiudza nyaya dzaanotsvangira imbo itai zvokuti vamboenda kumadzimai kuti unotsvakawo kuti